This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo chivabvu 10/2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yotarisirwa kuitirwa musangano wakakosha weAfrican Union une chekuita nekuchengetedzwa pamwe nekudzivirirwa kwedunhu weAfrican Union Commission for Peace and Security. Hurumende yoronga kutora matanho pamusoro pezvinhu zvinonzi zviri kupinzwa munyika zvisina kugadzirwa zvinogutsa mitemo yezvigadzirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Makurukota anoona nezvekudzivirirwa kwenyika dzemuAfrica pamwe nevamwe vane chekuita nekugadzikana kwemukati menyika vari kutarisirwa kusangana kutanga mangwana kuVictoria Falls kumusangano weAfrican Union Commission for Peace and Security. Musangano uyo unotarisirwa kupera nemusi womugovera unonzi uri kutarisirwawo kukurukura pamusoro peurongwa hwekuumbwa kweuto reAfrica rinomirira kupomodza mirizhonga kana kuti African Standby Force. Vanhu vanosvika chiuru vanobva munyika 54 dzeAfrica vanonzi vari kutarisirwa kupinda musangano uyu. Vanoongorora zvekudzivirirwa kwenyika uye vakamboshandawo muchiuto vaSolomon Chikowero vanoti danho iri idanho rakanaka chose kana chete rakaitwa nyika dzemuAfrica dzichibata pamwe uye paine kubudirana pachena.
Zvinhu zvakakosha kana vari kuronga misangano yachoni vachiironga pazvokwadi, vachiironga vachidhonza pamwe chete, ndinoti inyaya yanga yakatononokwa kudhara kuti itaurwe nezvayo. Nekuti tikatarisa muAfrica muri kuitika hondo dzinotyisa, muri kuitika hondo dzavari kutadza kucontena as African Union. Tikatarisa nyaya dzana Boko Haram kumusoro uko kuti vanhu vangani vanofa inyeyei nenyaya yeterrorism, zvese izvozvo zvinokonzerwa nekuti Africa in oneness, in teamwork haina kunge yakazvitarisa izvozvo basa. Ndire kutarisa maindividual cases yekuti aiwa uyu anoita, uyu haite, uyu anoita, uyu haite. Ndosaka muchiona vachiti kana vaenda kumisangano mikuru chaiyo chaiyo yekuti vada kutora madecisions, panobuda nyaya yefrancophone neanglophone. Francophone neanglophone zvinoratidza kuti unity chaiyo chaiyo pakati pavo havana.
Mungazoona here iyo African Union Standby Force ichikwanisa kuita zviri kukundikana kuitwa nemasangano ari kupinda munyika dzine matambudziko dzakaita sana Nigeria nedzimwe?
Mafundamentals avo chavari kurongera African Standby Force is it to protect the incumbents kana kuti is to protect the African people nema African problems. Kuti for example pare Burundi kuri kuitika problem. Ngatitarisei kuna DRC zvinhu zvokuti vanhu vatadza kuwirirana here nezvinhu zviri pachena. Aiwa, inyaya yekuti munhu ada kungoramba ari pachigaro chete. Saka inini vamugabe taivo kuda vane chigaro chikuru chikuru kuAfrican Union kuti vaende kunyika dzakaita sana Burundi nana DRC vachitaurira vana kuti hona vana vakurwa vakurayana, hazvigoni kuti urambe uchienderera mberi nedonzo rako rekuita third term. Anomubvunza kuti uri kurevezere mudhara yekuti handigoni kuita 30 term iwo wakaita 20 term. Saka izvinhu zvavanofanira kutarisa izvozvo kuti honzeri chii.
Avanga vari vanongorora nyaya dzehondo uye vakamboshandawo muchiuto vaSolomon Chikowero vari parunare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Hurumende inonzi ine urongwa hwekuongorora zvigadzirwa zviri kupinzwa munyika sezvo zvimwe zvacho zvichinzi zvinenge zvisina kugadzirwa zvine unyanzvi. Gurukota rezvemaindastri vaMike Bima vakaudza bepanhau reHerald kuti hurumende ichashanda neimwe kambani yeBureau Veritas yekuFrance iyo ine unyanzvi hwekuona kana zvigadzirwa zvinenge zvichipinzwa munyika zvakasvika senzira yekudzivirira vatengi. Zvinonzi danho iri rinogonawo kuita kuti zvimwe zvinhu zvinge zvichizorambidzwa kupinda munyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti danho iri rinogona kunge rakanaka asi neimwe nzira rinogona kukuvadza varombo pamwe nekumutsa misika mitema.
Idanho rengango kunyanya kuitira vana veZimbabwe takatarisa kuono macho hakuna zvigadzirwa zvingagadzirwa neuwandu hungaita kuti vana veZimbabwe vanga vachikwanisa kutenga zvinhu nemitengo iri pasi. Tikatarisa taona kuti maindastri mazhinji ari kuvhara. Akamuka achona ari kushandisa mishina yakare ari kuenderwa nemagesi achishandisa peturu zvinoita kuti mitengo yezvavanogadzira inge iri pamusoro. Saka kurambidza zvitengwa zvekunze zvikuru sei zvavari kuti zvakatsikira pastandari zvinokwanisa kutiomerei vana vezvimwe.
Asi haisi rimwe nzira here ingashandiswa yekuti vange vachichengetedzawo makambani emunyika kuti anga achikwanisa kumuka?
Chinokudiwa nemakambani emunyika imari yekuti vatenge mishina mitsva, imari yekuti vange vachikwanisa kuva nemagetsi nguva dzose, imari yekuti vange vachikwanisa kutenga zvigadziriswa zvezvinhu zvavo. Mungakwanisa kurambidza kupinda kwezvinhu munyika asi kazhinji kazhinji zvinogadzira yatinoti black market apo zvinhu zvinenge zvakupinzwa nerweseri. Makambani iwavo anokwanisa kusatorarama. Zvinodiwa ndezvekuti makambani aya anga ari makambani akasimba zvokuti anga achikwanisa kutenga zvigadziriswa zvavanoda nekugadzira zvine mitengo yakati tsikirei. Saka kana izvozvo zvisina kuitika kungarambidzwa zvitengwa zvekunze asi handione kunge zvinhu zvinoita kuti pange pane shanduko ipapo.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano revechidiki reCotrad rinoti vechidiki vemudunhu reZaka kumasvingo vakapa kanzuro yeZaka District mazuva 14 ekuti inge yaburitsa pachena mashandisiro airi kuita mari dzemitero dziri kubviswa nevagari. Vanoona nezvezvirongwa musangano reCotrad vaBrighton Ramushi vanoti vechidiki ava vari kunyunyuta nekuti hapana budiriro iri kuonekwa inganzi iri kuitwa nemari dzemitero yemisoro idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kati kubudikidza nemadialogue meetings ari kuitwa mudistrict reZaka nesangano reCotrad, wechidoko vari kuungana vachikurukura maererano nemafambisirwo anoitwa social service delivery mukanzuro yeZaka. So pari kubuda nyaya dzakasiyana-siyana. Pakabuda nyaya yemutero unonzi unit tax, yanonzi household tax uya. Wechidoko wakabvunza kanzera kuti kanzera, titsanangurireiwoto mari iyi imbori mari iyi uye mahausemold mangani ambori muno mudistrict reZaka, vari kukwanisa kubhadhara mari iyi inombozofambiswa sei? Tinozovawo kuti pane nyaya yeplowback inofanira kunge ichiripo. Muri kumboishandisa chii? Mbotiudzai zvamakaishandisa kubva pamapinda mukanzuro. Saka kanzera haana kukwanisa kunyatsa kupindura vakagutsa wechidoko vakanga vari pamusangano uyu. Wechidoko wakabva wagara pasi wakakwanisa kunyora petition yavo yavakaendesa kukanzuro, wakapa waPeter Imbayaro ndiye kanzera wemuward 19 maitirwa musangano kuti asvitse tsamba iyi kukanzuro. Wakamupa mazuva anoita 14 vachiti zvinhu zvisinge zvakona wechidoko kuti wawane mashoko anoenderana netsanangudzo kuti mari yavo yavari kubhadhara mutero iri kuzomboshandei. Wachatora mamwe matanho avasina kutsanangudza.
Saka mazuva 14 aya ari kupera rini?
mazuwa kumine mana haya anopera mazuwa 17 May 2015. Kupanopera mazuwa ya
tinoona kuti makanzuru ane mafambisiro aanoitawo mari nekupa mashoko kuti mari dziri kufambiswa sei. Vechidiki vanga vasiri kuwana here mashoko aya kubvira kugara nekugara uko?
Kubvira kugara nekugara vechidoko havasi kuwana mukana, nekuti makanzelazi anotarisirwa kunzi adzoka achitambisa ngano nemacitizen mawati. Asi misangano iyi tinoona kuti haisi ku shambadzirwa zvekuti vechidoko wanga vachikwanisa kusvika masangano iyi, uye nguva dzacho dzekuti inoitwa mamakuda anenge atori manheru ekuti vachidoko kumaruwa uko haukwanisi kuzofamba vachiendako. Saka zviri kuita kuti vechidoko vasange vachidini, vachiwana mikana yekuti vange vachisangana neutungamiriri hwavo hwavakasarudza kuti vagokurukurirana navo maererano nekufambisa kwavanenge vachiita mari dzavo uye nezvimwe zvavanenge vaine kutsutsumwa nazvo.
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reCotrad vaBrighton Ramushi vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Charity Maruva, vanoonaiwo nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAfric Aid, kana kuti zvandiri. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 muzvare Maruva.
Mazvita.
Mungati jekesera kuti sangano renyu rinoita basa rei chaizvo?
Afric Aid kana kuti zvandiri iboka rinoshanda nevano vari kurarama neutachiwana weHIV, richipakurudziro kuvana ava maringe nekumararamiro avanoita neutachiwana weHIV. Tiripo kuvabatsira kuti vorarama sei zvakanaka neutachiwana weHIV.
Sangano irenyu iri rinoshandira kupi chaizvo? Muri muHarare chete here kana kuti muri kumativi mana ose enyika?
Sangano redu iri riri muHarare, uye rinowanikwawo zvakare mune dzimwe nzvimbo dziri muZimbabwe dzinosanganisira Manicaland, tichiwanikwa kuBuhera kwaMutare, tiwanikwa zvakarewo Midlands, Gweru neKwekwe, tiri zvakare kuBulawayo, tine zvimwewo zvirongwa zvakare zviri kuGoromonzi.
Ndeapi mazera amunenge muchitarisa apa?
Isi tinoshanda nevana vari pamazera anobva pa6 kusvika pa24.
Mungati pave nekunyatsonzwisisa here muvana vamunoshanda navo ava kuti vanokwanisa kuti vange vachiraramawo kwenguva yakareba?
Pane humbo hunoratidza chaizvo kuti vana vanozopfuura nemumaoko meAfric Aid vanozova vana vane yatinoti confidence, kana kuti vanokwanisa kuzvitambira kuti vari HIV positive, zvichiburikidza nezvidzidzo zvatinovapa sevana, nekuti tine atinoti masupport group kunova ndo kunosangana vana ava vachipiwa zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvinozoita kuti vakwanise kutambira status yavo.
Muri kukwanisawo kuwana here rubatsiro rwekuti munge muchiita mabasa enyaya muri kuita akaisvonaka?
Rubatsiro turi kuzvowana rwakanyanya nekuti tinoshanda nehurumende yedu through the Ministry of Health, tichibatsirana navo kupinda mumakliniki umo nokuti ndimo matinowana vana, uyezve tine vamwewo vanotibatsira nemari dzinokwanisa kuti tishande tichibatsira vana ava.
Pane vamwe here pavana ivava vamungatipe semuenzaniso kuti vakaita zvakanaka zvamuri kuyemurawo vamakashanda navo?
Tine vana vazhinji vakaita zvakanaka, nokuti dzidziso yavanowana yekutanga kana vachinge vapfuura nemuzvandiri ndeyokuti kuva HIV positive hazvire kuti hapana hauchakwanisi kuita chinhu muupenyu. Naizvozvo tine vana vari kumauniversities, tine vana vari kumacolleges, tine vana vakaroorwawo vakaita vana vavo vari HIV negative, tiri vana vari kudzidzira kuita mafundisi, tine vana vari kuidzidzira kuita chero chavanokwanisa kuti vaite, nekuti hapana chinokwanisa kuvatadzisa kunyange vachirarama neutachiwana weHIV.
Ko vari kutambirwawo sei nevamwe vavanogara navo pekutanga paimbenge paine dambudziko rekuti vanhu vaitya kuti ndikazozikanwa kuda vamwe vanongondibata neserekwe ruoko.
Seboka tichiri kurwisana zvikuru nenyaya iye yatinoti stigma, nekuti inowanikwa munharaunda dzinogara vana. Pari pamusana pekuti vana vanhu havasati vanyatsowana dzidziso yakakwana kuti kuva munhu aine HIV zvinomborevei. Naizvozvowo muzvikoro, kumachechi, vachiri kusangana nekusarudzwa. Asi isu seAfrica Aid tinozovabatsira vana ava kuti vangararame sei munyika iyoyo yavanenge vachisarudzwa. Uyezve tinoita macampaigns ekuzivisa vanhu vari mudzinharaunda kuti vangabatawo sei vana vari kurarama neutachiwana hweHIV. Izvo zvinozobatsira kuti vanhu kana vachinge vane ruzivo havazovasarudzi vana ava, vanenge vakungovabatawo semumwewo mwana.
Mubvunzo wekupedzisira, ko kana paine vanenge vachida kuti vange vachitaura nesangano renyu, munowanika papi?
Isusu muHarare tinowanikwa panumber 12 Stone Ridge, kuruko Avondale West. Panumber 09 tinobatwa pa 04-33-5805. Ipapo tinozovapa dzimwe nhamba kana vachinge vachiwanikwa mune dzimwe nharaunda dziri muZimbabwe dzatiri dzandambotaura dziya, tinokwanisa kuvarifeya ikoko.
Aiwa, tinokutendai muzvare Maruva nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvita.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Charity Maruva, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAfrica Aid, kana kuti zvandiri. Aiwa, vateereri, ichinobhururuka ichinomara, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chavatipa pazuva ranhasi rekucherechedza nekutenda ana mai reMother's Day. Mukutenda zuva iri tine kambo amai vangu kubva kuna Killa T.
Maria,
Maria na
Marita.
Kambo amai vangu kubva kuna Killa T. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yotarisirwa kuitirwa musangano wakakosha weAfrican Union une chekuita nekuchengetedzwa pamwe nekudzivirirwa kwedunhu reAfrica weAfrican Union Commission for Peace and Security. Hurumende yoronga kutora matanho pamusoro pezvinhu zvinonzi zviri kupinzwa munyika zvisina kugadzirwa zvine unyanzvi kana kuti zvinogutsa mitemo yezvigadzirwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Mavelas Muhlanganya uye.